This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 27 2012.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa www.studio7news.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoimba kuti zuva renyu ranhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitei zvinhu izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokurudzira United Nations kuti ivandudze bazi reSecurity Council kuitira kuti nyika dzemuAfrica dzive nezvigaro.
Mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanotaura pakuigwa kwenhengo yavo vaJosiah Rimbi kuManicaland.
Masangano enau otsamwiswa nekusungwa kwevatori venau vasere.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura kumusangano wechimakumi matanhatu nesere kana kuti 67th session weUnited Nations General Assembly nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica mugukurudzira kuti bazi reUnited Nations Security Council rivandudzwe. Musangano uyu uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica. Mashoko avaMugabe ndiwo mamwe akataurwa nevatungamiri vakawanda kusanganisirawo mutungamiri weNigeria vaGoodluck Jonathan uye mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma. VaMugabe vanoti Africa inofanirawo kupiwa zvigaro zviviri mubazi reSecurity Council zvainofanirwa kugara iinazvo zvachose kana kuti permanent members, kwotiwo zvigaro zviviri zvenon-permanent members.
Mr. President, we have been seized with a debate on the reform of the Security Council for far too long. My delegation fully supports the current intergovernmental negotiations on the reform and expansion of the Security Council. However, we wish to caution against an open-ended approach which shortchanges those of us from regions that are not represented at all among the permanent membership of the Council. Zimbabwe stands by Africa's demand for two permanent seats, complete with a veto if the veto is to be retained, plus two additional non-permanent seats as clearly articulated in the Ezulwini consensus and the Sirte declaration.
VaMugabe vanotiwo zvinorwadza kuti miriri weAmerica vaChris Stevens vakaurayiwa muLibya, asi vakashorawo America neNATO vachiti ndidzo dzaitsigira chikwata chakauraya vaimbo vamutungamiri weLibya vaMuammar Gaddafi.
As we in spirit join the United States in condemning that death, shall the United States also join us in condemning that barbaric death of the head of state of Libya, Gaddafi?
Sezvo vanoita nguva dzose, vaMugabe vakakurudzirawo vakavatemera zvirango kuti vazvibvise.
My delegation condemns unreservedly the economic sanctions imposed against my country and people in an unjustified effort to deny them the chance to fully benefit from their natural resource endowment. We wish to remind those who have maintained sanctions against us that there is international consensus, fully supported by the Southern African Development Community, the African Union, and the non-aligned movement and the rest of the progressive common, the progressive world, that these sanctions must go.
Asi vakatemera vamugabe zvirango vanoti vanotonga nedemo. Tabatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vatakura zhangazha uye vari mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe kuti tinzwe maoniro avo pamusoro pemashoko avamugabe ekuti UN ivandudzwe.
Mashoko avamugabe kazhinji zvanenge achinzi akaipa nokuti ari kubva kwavari, asi tiripo nechokuti nyika dzeAfrica dzakawanda dzose dziri kuti hongu United Nations inofanira kugadziriswa kuti nyika dzemuAfrica dziwanewo mukana wekuitawo madecision kana kuongorora nyaya dzinenge dzichinetsa muAfrica. Varimowo munonzi muUnited Nations Security Council inova inopa magwaro ekuti kana kwaita tsaona mune dzimwe nyika chii chinofanira kuitwa nenyika dzese dzepasi pano.
Asika vamwe vari kuti idzo nyika dzemuAfrica dzinofanira kuti dzitange dzavandudza zvinhu munyika madzo nekuti hamuna utongo hwejekerere dzisati dzatanga nyaya yekuti kuUnited Nations zvinhu ngazvivandudzwe. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko iwawo akakosha hawo, asi chiripo apa ndechekuti kana tichitaura nyaya yeUnited Nations tikutaura nyaya dzepasi rose, and nyika dzemuAfrica dzese nyangwe dzimwe dzinonzi hadzina utungamiri hwakajeka kana kuti kutongwa kwakanaka, uye nedzinonzi ndodzine utungamiri hwakajeka sana South Africa, Nigeria, vese vakawirirana kuAfrican Union kuti aiwa tofanira kugadzirisa nyaya yekuti tinomirirwa sei kuUnited Nations, zvikuru sei mubato rinonzi Security Council rinova iro rino runoita madecision yekuti kana kwatambudzika kune imwe nyika kunoitwe chii nenyika dzese dzepasi pano.
Vamugabe vakashorawo zvakaitwa nenato kuLibya uko. Munoti kudii imi vachiti ivo nyika dzemuAfrica hadzina kupuhwawo mukana wekuti dzikwanise kuedza kugadzirisa dambudziko irori?
Kushora kwavakaita kushora kwakaitwa karewo futi nedzimwe nyika dziri muno muAfrica. Matauriro avo hongu angori mashoko ekuti anotaurwawo paungana vanhu, asi zvakatoitika kare. Chikuru chiripo ndechekuti Africa inofanira kuwanawo mukana yekuti kana pakuitika zviitiko zvakaita sezvakaitika kuLibya, Africa inofanira kunge isingazotaridziki kuti haina kubatana uye haisi kukwanisa kutaura nezwi rimwe chete kune nyika dziri kumhiri kana kuti nyika dzine masimba dziri muSecurity Council. Ndo chikuru chiripo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe vatakura zhangazha vari parunare muHarare.
Mutungamiri weMDC uye vari mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai nhasi vashoropodza zvikuru madzishe anoita zverusarura pakugoverwa kwechikafu matunhu ari munyika. Vatsvangirai vataura mashoko aya pakuvigwa kwenhengo yebato ravo Senator Josiah Mukairimbi kuChipinge. Varimbi vakashaya vava nemakore 43 ekuberekwa. Mutoro wedu enhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Tinozo onana.
Vatsvangirai vataura mashoko aya nhasi pakuvigwa kwaSenator Josiah Mukairimbi, Senator weChipinge, avo vakashaya nemusi wemuvhuro svondo rino. Vatsvangirai vati Varimbi vaiva mutungamiriri ange asina rusaruro mukuita kwake basa. Vatiwo sezvo gore rino kune nzara, madzishi anofanirwa kubata basa sezvaitwa naSenator Rimbi, avo vaisava nerusaruro pakugoverwa kwezvekudya. Vatsvangirai vakurudzira kuti pasave nekusarudza vanhu vanogoverwa zvekudya nekuda kwekuti munhu anotsigira bato ripi.
Uri a family man umwe asitaurawo kuti vanga vaine mudzimai mumwe chete, vamwe vane madzimai akawanda, mashaka anosiyana. Asi chokwadi chokwadi chiri pano, zvakanaka chaizvo kuita mudzimai umwe chete nemhuri dzipiti, hapana chakaipa ipa. Varimbi vanga vari mudzidzisi akakura kusvika asvika aita headmaster. Zvipo zvavo zviripo izvo, vana madhuku, vana profesa.
Vatsvangirai vatiwo vatungamiri vose vanofanira kuona kuti vanhu vose vawana chikafu uye pasave nevanhu vanofane nzara gore rino sezvo kunzvimbo iyi kusina kunaya mvura yakakwana mwaka wapera.
We have my MPs, my councillors, we have a responsibility to make sure kuti munhu wese kana chikafu chigwerwa kechagwerwa zviri free and fair. Nzara iriko, ukanyiwa munhu sadza kana pachivanhu chedu, dura hariperi nemwedzi. Hatipanei chishoma ichocho
kwete kuti vamwano nyimwamo achishaya chokuita.
Vatsvangirai vachitaura panyaya yebumbiro remitemo yenyika vati bumbiro iri harizi kugadzirirwa munhu mumwe chete asi kuti kugadzirira nhaka yevana uye vana vemangwana. Vatsvangirai vati hurukuro dzegwaro rebumbiro idzva dziri kutarisirwa kuitwa mumasvondo matatu ari kutevera pozoitwa referendum.
Constitution haisi yamugabe haisi yatsvangirai ndeyedu tese vana veZimbabwe. We are defining chotongwa sei. We are defining kuti ramangwana kana munhu achida kuti aite zvaanoita anotongwa sei. We will have a constitutional conference maybe in the next 2 or 3 weeks. Toenda tanotaura zvido zvedu. Constitution hatinyoveri munhu, tinonyorera nyika. Hatinyoreri mugabe nokuti waita vachembe kana vatsvangirai kuti tinonyorera zvamangwana.
Mutungamiriri weNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vatenda utungamiriri weMDC neruremekedzo rwapiwa Senator Rimbi. VaMaduku vati Senator Rimbi vaive mudzidzisi wavo kuchikoro uye vati vachiri kutsigira MDC yavatsvangirai sezvo vasati vava pautungamiriri. VaMaduku vati vanhu vakasununguka kutsigira bato rezvematongerwo enyika ravanoda.
MDC taida MDC na yama shido ya tishiri kusparira nengu tutangira hata ya tionga ni bizona
Varimbi vavigwa kumusha kwavo kwaRimbi kumusika vanhu constituency. Vasiya mudzimai wavo Joyce vana vanomwe nevazukuru gumi nemumwe. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vabva kumapato akasiyana siyana vaya kuzoona varimbi vachivigwa. Ndakamirira Studio 7 kwaRimbi kuChipinge, ndini Iloeda Moyo.
Tichiri panyaya dzerufu, munamato wekurangarira ambuya Vesta Stole, mudzimai wamushakabvunda vaningi Stole, avo vakashaya nemusi wechina svondo rapera kuno kuAmerica uri kuitirwa nhasi manheru ano muSilver Spring. Munamato uyu uchaitirwa paChrist Congregational Church kutanga na5:30 p.m. kusvika na7 p.m. Vanhu vachange vachionekana nemutumbi wemufi kubva na2 kusvika na4 p.m. wozoona zvakare kubva na7 kusvika na9 p.m. Mutumbi waambuya Stole uri kusimuka mangwana nechishanu kuitira kuti vanovigwa kumusha kwavo kuZimbabwe.
Masangano anomirira vatori venhau ashora zvikuru kusungwa kwevashandi vasere vesangano renhau rekuBritain reAfro News Media Agents, achiti izvo zvinoipisa chimiro chenyika apo yakatarisana nekuita musangano mukuru unounza vanyarika neWorld Tourism Organization gore rinouya. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kusungwa kwevashandi ava kwatsamwisa sangano revatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists. Munyori mukuru wesangano iri vaFosa Dongozi vati hurumende iri kuzvikanganisa nekusunga vatori venhau.
Tinoona kunge kushungurudzwa kwevatori venhau kuchawanda kuchaenderera mberi, asi chinhu chatinoshorokodza ichocho nokuti chero ukatarisa handiti pane musangano wavana UNWTO svibisa kweusungoitwa weZimbabwe.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vanhlanhlangwenya vashorawo zvaitika izvi uye vati vanotarisira kuti kushungurudzwa kwevatori venhau kuchawedzera nemaitiro akadai ehurumende.
Saka chikuru chatinokurudzira hurumende ndechekuti ivo kana vasingadi kuramba vachiona izvi chiitika, ngava vavhure zvekushambadza, ngava democratize zvekushambadza, ngavape maresonance kune vakawanda vanozoshambadza vari munomu, kuitira kuti kana vachipokana navo vave nedanho rekuti vanovabata sei, vanotaurana navo sei, noti izvi zvokunyangirana.
Vashandi veATV ava vakasungwa neZuro Maneru vasero vari kumapurisa paHarare Central nhasi, uye kutaura kuno vachiri kumapurisa uko vari kubvunzurudzwa. Vashandi ava vanosanganisira mupepeti wenhausifela Ntsiko nemutevedzeri wake Chipo Musoko nevamwe. Gweta ravo vaFarai Mushoriwa vati vanotarisira kuti vanhu ava vachaburiswa nhasi sezvo vasina mhosva yavari kupomerwa. Zimbabwe ndeimwe nyika dzinomukurumbira kushungurudza vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Vakawanda vanoti kusungwa kwevatori venhau kuchaita kuti Zimbabwe isvibise zita rayo pamberi pemusangano wokushanyirwa kwenyika unotarisirwa kuitwa kuVictoria Falls neLivingstone kuZambia gore rinouya. Musangano uyu unotarisirwa kunatsurudza chimiro cheZimbabwe icho change chasviba nenyaya yekusaita sarudzo dzakajeka pamwe nekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Zimbabwe inoda mari kubva kunze kwenyika, asi kushungurudzwa kwevatapi venhau nekusungwa kwaitwa vashandi veATV kunofuratidza mwoyo avo vanoda kuuya kuzotanga mabhizimisi muno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chido chavo kuti sarudzo dzemunyika dziitwe kupera kwakurume wegore rinouya. VaMugabe vakataura izvi mapepa avo akakwidzwa kudare repamusoro vachida kukumbira nguva yekuti sarudzo dzematunhu matatu ekumatebeleland asina vamiriri dzeby election idzo vakanzi nedare repamusoro-soro vazivise mazuva acho dziitwe. Dare repamusoro-soro rakatotonga kuti vaMugabe vatari mazuva esarudzo dzematunhu enkai, Enkai South, Lopane East, Bulilima East, mushure mekunge vaive vamiriri vematunhu aya vakwira kudare vachida kuti kuitwe sarudzo.
VaAbednego Bebe, vanjabuliso Muguni navanome nemupofu vakadzingwa mubato reMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube, izvo zvakaitawo kuti vadzingwe mudare reparamende. Mumapepa avo kudare repamusoro vaMugabe vanoti nyika inoda mari inodarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe emadhora kuti paitwe sarudzo dzemabai election idzi iyo isina. Vanotiwo referendum yegwaro idzva rebumbiro remutemo inotarisirwa kuitwa muna mbudzi wegore rino, izvo zvinozopa nguva yekugadzirira sarudzo muna kurume. Asi vamwe vanoti mashoko avaMugabe aya kuda chete kuti sarudzo dziitwe ndeyekuti chete sarudzo dzisaitwa uye dziitwe muna kurume gore rinouya, uye kuda kutenga nguva. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezano PF varugare Gumbo pamwe nemutauriri weMDC Tiva Douglas Ngonzora. Tatanga nekubvunza vaGumbo kuti kana sarudzo dzakabudirira kuitwa muna kurume gore rinouya bato ravo rakagadzirira zvakadii?
Isu tagara tagadzirira tanguita taura kataitofungira maelection rakaitika gore rino, asi nemhaka yekuti hatisati tapedza kugadzira bumbiro remutemo maelections achaitiwa next year. Zvaitiwa navaMugabe, let's be clear, inyaya yokuapila kumacourts kuti vatendegwe kuextenda nhambo yokugadzirira sarudzo. Vachazoti vapedza vogara pasi navamwe vavo, kana zvaitiwa vogara navo vachiconsulta kuti maelection yachaitiwa rini, hapana date ratavo kwangonzi sometime munana March. Saka hatirege kuita impression yokuti vaMugabe vaanaunza maelection. Havavati vaanaunza maelection nokuti mapepa anonyora zvaanoda, asi isu tiri ready anytime.
Vamonzora, tipeiwo divi rebato renyu panyaya iyi.
Kwanhasi ndoda kumbobvumirana navaGumbo kuti vaMugabe havana kuti maelections ari muna March, havana kutara date. Chikumbiro chete chavanga vachingotaura kuti dai zvichiita dai zvaita muna March. Vataura very carefully nekuti vanoziva kuti pamutemo uripo vanofanira kuconsulta nemamwe maprinciples muglobal political agreement, kunyanya-nyanya naprime minister. Prime minister vanofanira kubvumirana navaMugabe kuti toisa election rini. Uyezve pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa election isati yaitika, zvinosanganisira constitution, zvinosanganisira zvakare nyaya dzemhirizhonga. Tiri kuona kuti kwane mhirizhonga dzaakutanga dzemasoja ari kunorova vanhu kumaHarare. Izvozvo hazvibvumirwi. Saka ndo zvimwe zvinofanira kugadziriswa tisati taenda kuelection. As far as the MDC is concerned, chatinokosheka hachisi chekuti election yaitwa rini, kana kuti yaitwa mangwana, kana kuti yaitwa muna March. Izvozvo handizvo zvatokosheka. Tinokosheka kuti election iyi yaitwa here pamaconditions akanaka, maconditions ekuti mwana weZimbabwe anoenda kunovhota akasununguka. Zvikanzi free and fair election kana mangwana chaiwo, ndingada kukondesa vaGumbo kumberengwa kwavo ikoko.
vagumbo vamugabe havadiwo here zvakare kutanga vagara pasi nevamwe wavo kuti vabude nezuva raivo maby elections
aiwa ko anti court yaka decide against vamugabe panyaya yamaby elections saka vamugabe ndo vanopinduraka vamwe vakagopindura chinyi vasina kudomwa nemacourt saka vamugabe saiye president vanodomwa nenyaya iyi ndoda kuti tidzokere kuna vamonjora kuti vamonjora ini ndiri redi kuti kana unenge achida wane shungu dzake dzokuuya kumberengwa ngaauye toonana paground toenda pasiki toona kuti vanobuda ndiyani izvo hazvo ndezvimwe zvinto zvamangwana asi zvaiko zvino ndezvokuti isu tinoda kuti maelection ngaaitwe munyararo ndozvatakataura tataura zvende tongoramba tichingotaura kwese kwese kwatinoadresa mameetings tinoemphasiza nyaya iyoyo chatava kuita problem yatava nayo ndechekuti kana one incident ikaitika kuno yava kutobva sokunyinda yose ndozviri kuitika zvavataura zvamasoja kwamutoko ini handizvizivi ndinenge ndisipo but maripoti andenge ndichiwana ndokutiko hai hakuna chaitika ini ndofara kana vamunzora vachitivo havati violent thats true but gavari kuprovoka violence because mastatistics atindapana panotaridza kuti vanhu vemdc do vanonyanyisa kuita violence ikiri ngongwa chiuru unoona zviriko
vamonzora tipeiwo pfungwa dzenyu kana kuti pindurai mashoko aababa gumbwa
aiwa vagumbo vari kutaura havo semunhu arimo muzano pf macho nyaya iripo ndeyekuti kana masoja kana angava maviri kana kuti matatu ingava one incident yekuti masoja atsautsira akarova vanhu vari paRari yavo vanofanira kusungwa nehurumende asi tinoona kuti hurumende yakamisirwa nachihuri wezano pf haisi kusunga masoja iwayo macio akatora nhumbi dzemdc zviripo zviri dokumende kana zvisati zvasvika kuhofisi kwavagumbo then hamene kuti information system yezano yacho yakamira sei kwete kuti kune vasingasungwi kune vanosungwa
vagumbo
handidi kutaura zvangu zvimwe zvinhu zvaanga achitaura zvekuti zvinhu zvaanongotaura mazuva ese zvandikuvira kuti hazvina nebasa asi point yandoda kuti ndibate inyaya yekuti iko kana uchida kuti uite business unotanga wamboshanda ukuzoita business mangwana uchida munda unotanga wamboshanda ukuzowana munda naivedue vane vezimbabwe nyika inoi ingazogadzirika zvakanaka here
vamonzora munoona here referendum ichibudirira kuitwa muna November muri kufungidzirwa napuresident mugabe kuti ingangoitwa
aiwa referendum haiite muna November nokuti parizino all stakeholders conference yakunoitwa pavhiki yechitatu yaOctober kanga tichinge tadaro pane zvinofanira kusungirwa kuti zviitike kuti gwaro rinoenda kuparliament rinofanira kugara kuparliament for 1 month hazvikwanisiki madeti apiwa aya asi nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vakadelaya process iyi zano pf tapedza kunyorerana tikasainirana vakauya nezvinhu 266 zvavakachinja pagwaro ranga rabvumiranwa ndo zvakadhireya izvozvo dai zvisiri izvo tingadai takapedza constitution iyi muna July saka dheti riri kutaurwa navamugabe idheti rekuti havana kunyatsoupihwa zvakanakisisa kuti zvinhu zvichafamba sei
vanga vari mutauriri wemdc tiva Douglas Monzora manzwawo zvakare kubva kumutauriri wezano pf varagare gumbo vaviri ava vanga vari parunare muHarare
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvakare chikumbiro chavamugabe chekuti sarudzo dzemaby elections dzisaitwe sezvo chiri chido chavo chekuti sarudzo dzemunyika dziitwe muna kurume gore rinouya izvo zvinozoita kuti nyika isarasikirwe nemari yakawanda
kana muchida kupa pfungwa dzenyu dzinovaka muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nezvenyaya iyi titumirei matext message panamba inoti 1202 465 0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk
kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu panamba dzinoti 1202 617 2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo
Kusavirirana kwemafambisirwo ezvinhu munzvimbo inochengeterwa mhuka yeSave Valley Conservancy kunonzi kungangokonzera kusafamba zvakanaka kwemusangano weUnited Nations World Tourism General Assembly uchaitirwa kuVictoria Falls gore rinouya. Zvinonzi vakuru vakuru vemauto nedzimwe nhengo dzezano PF dzepamusoro dzakatora nzvimbo iyi nechisimba pasi pechirongwa cheupfumi kuvatema. Guru kotara zvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembe vanoti havasi kufara nebopoto iri. VaMuzembe vanoti pari zvino nyika dzepasi rose dzakatarisa kuti nyaya iyi ichafambiswa sei sezvo pane mari yakawanda iri kubva kune dzimwe nyika iri kushandiswawo munzvimbo iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMuzembe kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
President ne Politburo vakatotaura kuti de machinda nevakunda vanga vamanya kupindamo vambomira vadzokere pavanga vari. Hapana wakapinda mozina kana prasipo paya pakati pemishasha dzinomanya dzichipinda imomo. Vamwe vane minda yenzimbe, vamwe vane marenchi ng'ombe, vamwe vane maprazi matatu matatu, vamwe togona kutodoma kana isu vana muzembi kana mukati nyatso kutiti vangavamira apa vari 37 ndinokupai zvavanazvo tinozikamwa nevana vezimbabwe asi ndokuvanza izvi.
Zvii zvamuri kupokana nazvo panyaya yekwasave?
Zvinoshungurudza veruzhinji vanoona vachimanya vachida kundoita kunge ndo vakagura nyika voga vachinda vachindozvipatsanira zvunhu izvi mberi kwevanhu vanhu vakatarisa vanoti hako zvinoimi zvamapedza kuzvidzokorora mupfeka majazi empowerment makutobuda dikita nokuramba makamapfeka muchirikidza kuvamwe vachapfeka riini zvavari kutonogwa vari kunze kweempowerment uku ndo yanga iri nyaya yangu yokutanga yandairwisana navo kuti ha dei mambomira machinda mukaita makaro torutsa mirai. Number 2 yanga iri nyaya yekuti nyaya mukai inoda vanhu vane passion nezvayo. Tinotongoona vanhu vachipitiridzana vachimanya vachitopinda imomo havazivi kuti mhuka dzinochengetwa sei. Saka zvinoda vanenge vane passion yazvo vanoziva kuti mhuka haingopfurwi, mabuffalo haangopfurwi achiindiswa marali, anokwanisa kuita mari akaauctioniwa achiwana mamiliyoni amarandi serimwe riya rakaauctioniwa kuSouth Africa vikiapera saka auctioniwa for 26 million rands. Saka maonde dakati siyanei, saka ndinotarisa kuti kukomiti ya takaiswa na President Nepold Buro inoburikidza inini na vamwe vatatu maminista tishandobudirana pachena nenyaya iyi. Vamwe tiri kuti aiwa kwete zvinhu ngazvinde kuvazhinji zvinomirirwa namadzishe namadistrict council, kwete vamwe anoti aiwa tisi takaisungura tiri toga tiri 37 tipei mapemiti waya tivhime musati kanganisa kuita mari maivanza vachitaura nomumapepa.
Nyaya yekwasave ingakanganise sei mafambisirwo emusangano mukuru weUNWTO uchaitwa gore rinouya?
Ndingangotaura chingangotikanganisa munyaya yemutambo uyu kuzvibata kwedu isusu sevana veZimbabwe. Saka zvinei zvichida kuti mukugara kwedu nokugarisana kwedu savanhu veZimbabwe tisanyanya kuita ruzha kunoita kuti vanhu vatye kutishanyira even nhasi kana mangwana kana kuti gore rinouya racho muna August.
Ava vanga vari gurukotaro zvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembe vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
Dia pera regati mbotar samsuri nao zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokurudzira United Nations kuti ivandudze bazi reSecurity Council kuitira kuti nyika dzemuAfrica dzive nezvigaro.
Mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanotaura pakuvigwa kwenhengo yebato ravo vaJosiah Rimbi vekuManicaland.
masangano enau otsangwiswa nekusungwa kwevatori venau vasere veATV. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anikuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, nichitimurai zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Gandem.